manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 25/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU-PF pamwe neZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC, iyo vati iri kuda kubirira sarudzo nemuvhuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita slogan yebato vachivhura chirongwa chehurumende. Voice of America inotepfenyura kekutanga iri muZimbabwe muchirongwa chemushandira pamwe neZim Papers Television Network. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU-PF pamwe neZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC, iyo vati iri kuda kubirira sarudzo nemuvhuro. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vashitaura nevatoro venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare vachamisa vati vachapinda musarudzo dzemusi wemuvhuro, kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo isina kugadzirisa nhuna dzavo. Vachamisa nemubatanidzwa weMDC Alliance vari kuda kuti vapiwe gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota pamwe nekuti chimiro chebepa richashandiswa pakuvhota chichinjwe.
Shoko kunyika ndeyekuti takahwina kare. Ngatichingonopedzisa basa rakatangwa nababa vatsvangirai, basa rakatangwa neruchinji rweZimbabwe, rwendo rwerusununguko, rwendo rweshanduko, rwendo rwemikana, rwendo rwebudiriro. Ndozvatakuda kuti tigadziriswe tiende kune ramangwana rakajeka, tiende kune ramangwana rinofadza kumunhu wese. Saka shoko rangu kunyika nderekuti wese wese uri kwauri ikoko, ungava baba, ungava amai, ungava sekuru, gogo kana mbuya, kana kuti uri mukomana wechidiki kana musikana wechidiki, buda neuwandu, kurudzira umwari padii pako, tiende kunovhota tipedze dambudziko riri munyika.
Vachamisa vatiwo kunyange hazvo waro wesarudzo usina kugadziriswa zvakanaka pamberi pesarudzo idzi, vane chivimbo chokuti vachakunda musarudzo idzi. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vati vachamisa pamwe neMDC Alliance vakaiswa panguva yakaomarara nekuramba kuri kuita ZEC kugadzirisa nhuna dzavo pamwe nezviri kutarisirwa neveruzhinji, avo vavanoti vari kuona sekuti sarudzo ndidzo chete dzinokwanisa kupedza nhamo yavo.
Indiona kuti MDC Alliance yanga iri parumananzombe zvikuru sei tichitarisa chido zvido zvevanhu munyika zveruzhinji zvavanga vakatarisira kualliance, nekuti uye zvenenyaya yemareforms kuti aitwe kuti sarudzo ive ine kodzero. Saka ndiona kuti uchizvitarisa zvinhu zviri izvozvo vakudza zvido zvevanhu kunyanya tarisiro yevanhu kunyanya kupinda mareforms aifanira kunge akaitwa kuti sarudzo ive ine inoremekedzeka uye zvinobuditsa zvinhu zvido zvevanhu. Saka ndotarisa kuti zvaitwa neutungamiri weMDC vakurudzira zvido zvevanhu kunyanya.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vati vachamisa pamwe neMDC Alliance vakaiswa panguva yakaomarara nekuramba kuri kuita ZEC kugadzirisa nhuna dzavo pamwe nezviri kutarisirwa neveruzhinji vanoti vanoona sekuti sarudzo ndidzo chete dzinokwanisa kupedza nhamo yavo kuita kuti vasanhonge zvose nemuromo sezvo upfumi hwenyika hwava kuita kunge juzi ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa. Zvichakadai, vaimbova mutungamiri weGhana vaJohn Dramani Mahama avo vari kutungamira chikwata checommonwealth chiri kuongorora sarudzo vati ZEC inofanira kutambirawo zvichemo zvemapato ose ari kukwikwidza yoedza kuzvigadzirisa sarudzo idzi dzisati dzaitwa kuitira kuti zvichabuda musarudzo zvitambirike. VaMahama vaudza vatori venhau kuti Commonwealth ichatarisawo mafambisirwo achaitwa sarudzo dzemusi wemuvhuro kuti ione kuti Zimbabwe yodzoserwa here mucommonwealth kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vanga vari kukwekwe kuMidlands uko vange vachivhura zviri pamutemo chimwe chikamu chikuru chemvuto yekoromo kana kuti chrome plant chekambani yeAfrican Chrome Fields. Kunyangwe hazvo uyu wanga usiri musangano wezvematongerwo enyika, vanhu vakawanda vapinda pamusangano uyu vanga vakapfeka hanzu dzebato reZANU-PF dzine mufananidzo wavaMnangagwa. Ivo vaMnangagwa vanga vachitaurawo zvematongerwo enyika.
Pamberi neZANU-PF! Pamberi neZANU-PF! Pamberi nokubatana! Pasine mhandu!
VaMnangagwa vakurudzirawo vanhu kuti vavhotere musangano wavo weZANU-PF vachiti une nhoroondo yekuunza rusununguko.
Haleluya! Iyo yoga ZANU-PF ndoine nhoroondo ndoyakasunungura nyika ino ndoinopa rugare ndoyatinofamba nayo ndoinoda runyararo ndoinoda kuwirirana ndoinoda kuti vanhu vabatane. ZANU-PF icharamba ichingotonga igongotonga ichingotonga. Ava vane zvisangano zvavo ngavarambe vachibvuma kutongwa neZANU-PF. Tichingovatonga asi toda runyararo. Haleluya! Well, haisi ZANU-PF rally. We have come to ACF. I had forgotten.
Mapato anopikisa nemamwe masangano akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN anoti vaMnangagwa vari kushandisa midziyo yehurumende kutsvaga rutsigiro. Izvi zvakambotaurwawo nasachigaro weZESIN vaAndrew Makoni.
Mutungamiri weZANU-PF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende. Achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi akutoita kambeni rale yake. Kuenda ikoko vanenge vashandisa maherikopta, vanenge vashandisa midziyo yakasiyana-siyana, uyezve mapurisa nemasoro anenge akatifararira panzvimbo dzakaita saizvozvo. Takatarisawo rallies ari kuitwa nemaopposition political parties, tinongoona kuti vanenge vangori wega, hapana mapurisa aripo, hapana masoja aripo, midziyo yavari kushandisa midziyo yavo.
Asi vachipindura vanoona nezvemutemo muZANU-PF vari nhengo yepolitibhiro yebato iri vaMunyaradzi Paul Mangwana vanoti izvi ndo zvinoitwa nevatungamiri venyika pasi rose.
Kana munhu ari president haazosi chikopokopo chaanofamba nacho nokuti apa akuenda kukampeni. Maprivileges of being an incumbent.
VaMnangagwa vativo zvavari kuparura zviri kupa kuti vanhu vawane mabasa vachitenda veAfrican Chrome Fields nebasa guru ravari kuita munyaya dzezvezvicherwa.
Nepfenyuro yeVoice of America iri kubatana nhasi nenhepfenyuro yeZim Papers Television Network mukuita chirongwa cheStreet Talk Africa icho chinopakurwa naShaka Saleh. Nasi Sally achanga achitepfenyura aina ruvheneko parinyatwa weZim Papers Television Network vachibvunzurudza vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Chirongwa ichi chinotanga na 8:30 p.m. manheru ano. Vari muhurukuru yanhasi ndimuzvinafundo Lovemore Maduku, mutungamiri weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, mutungamiri weAlliance for People's Agenda Dr. Nkosana Moyo, nengo yeMDC Alliance vatendai biti, pamwe nemutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika. Tanonoka wandi weStudio 7 abata Jonga kandemiri weStudio 7 uyo ari muHarare kuti tinzwe nezveurongwa uhu.
Mapato andinoziva andanzwa kuti achanga achipinda kune bato reMDC Alliance kana kuti mubatanidzwa MDC Alliance, asi mugakava iri mubatanidzwa iwo uchange wakamirirwa navatendai biti. Kuti ZANU PF pagakava iri ndanzwa kuti ichange yakamirirwa navaChristopher Mutsvangwa. Kuti bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, mutungamiri webato iroro Professor Lovemore Maduku vachange varipo pamwe chete naDr. Nkosana Moyo, vanove mutungamiri webato reAlliance for the People's Agenda kana kuti APA.
Ko zvatinoziva kuti kune vakawanda chose vari kukwikwidza kuti vaite mutungamiri wenyika, vamwe vese vari kupi?
Vamwe ndinoimba kuti vanenge vaine zvinenge zvakavamanikidzana kuti vana ivava ndo vandakwanisa kunzwa kune vari kuronga nezvemusangano iwoyo. Musakanganwa kuti vachange vari vachikokera nhaurirano iyoyo yegakava ndi Chaka Sally anove mushandi weVoice of America, pamwe chetewe nemumwe anonzi Ruvheneko parirenyatwa. Gakava iri kuitwa pakubatana kweVoice of America neZimbabwe Television Network kana kuti ZTN inove iri muno muZimbabwe, ndo vakaronga gakava.
Ko vanhu vari kutarisira here hurukuro iyi?
Vanhu vari kutarisira hurukuro iyi wande, asi ndanzwa kuti vanenge vachida kupinda kunoona hurukuro iyoyo vachange vachibhadhariswa madhora 10. Vanhu vandambotaurawo navo vari kuti madhora 10 ekuti tinge tinoona kana kuteerera gakava iroro imari yakawanda zvikuru zvikuru vachitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi muZimbabwe.
Nene papasina nyaya dzekubhadharisa mari pamusuo apo, munoona sekuti gakava iri riri kuda kuitwa chinhu chinotarisirwa reka kuti chinodikamwa navanhu muZimbabwe panguva inoyi?
Vanhu vanoda zvikuru gakava irori, asi chiri kunyanyo chandanzwa kubva kune vandanchivhunza ndechekuti vari kuti ko vatungamiri vemapato acho vari kukwikwidza musarudzo vadiiwo kuuya, nekuti zvichapindurwa nenhume dzavo kana nevavatuma zvinogona kunge zvisiri izvo chaizvo chaizvo zvavanenge vachitarisira kuti dai toti vachamisa vanga varipo kana kuti vamunangagwa vanga varipo, vaitaura nenzira dzakadii, yavangati kuzvinzwira kubva pamuromo wemunhu wacho ari kukwikwidza. Vanhu vainge vachiti dai zvava zvabvira kuti ivo vaviri ivavo vange varipo vachipindura vega, ndo zvazvichitarisirwa nevanhu.
Uyo angari mutori wedu nawe Studio 7 Jonga Kandemiri achitaura naTanonoka wande weStudio 7 ari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nepfenyuro dzemuAmerica dziri kutepfenyura nhasi mashoko akatepwa emutungamiri wenyika vaDonald Trump negweta ravo kwenguva yakareba vaMichael Cohen vachizeya nzira dzekudawo kubhadhara mari kune mumwe munhukadzi anoti akaita zvepabonde navaTrump. VaCohen vakatepa mashoko aya vaTrump vasingazive muna nyamavhuvhu 2016 apo vaTrump vaikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Gweta ravaCohen vaLani Davis ndivo vakasvitsa tepi iyi kunepfinyuro yeCNN neZuro. Asi vaTrump vagara vachiramba kuti havana kumbodanana naKaren McDougal. Vanhu vapedza kuvhota uye kuverengwa kwemavhoti kwatanga muPakistan, uko vanhu vanosvika mamiriyoni zana nematanhatu vavhota nhasi musarudzo yanga yakazara nemhirizhonga. Patanga kuvhota vanhu, pane munhu anga akazvisungirira bhambu uyo ariputidza panzvimbo yekuvhotera muKweta mudunhu reBaluchistan. Vanhu makumi matatu nemumwe vakafa uye makumi mana vakakuvara. Chikwata cheIslamic State chinoti ndicho chakonzera kufa kwevanhu ava. Mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vanoti shanduko muZimbabwe inoya chete kana vanhu vakabvumidzwa kusarudza mutungamiri wavanoda. Dr. Manyika ndemumwe wevanhu makumi maviri nevatatu vari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, uye bato ravo rine nhengo dziri kukwidzawo musarudzo dzenhengo yedare reparamende pamwe nemakanzura. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 uyo ari muHarare aita hurukuro naDr. Manyika.
Kushanduka zvinotozoitika kana sarudzo yaitika. Pane kumogonenge kushanduka. Zvimwe zvinhu zvingangoita kunge zvachinja. Asi chokwadi chaizvo ndekuti kusvika tave nevatungamiri vane hanya neupenyu hwevanhu, zvinhu zvinenge zvisina kushanduka. Kusvikatava nevatungamiri vachachinja maitiro anoitwa nehurumende muno, zvinhu zvinenge zvisina kushanduka. Saka isu takatarisira kuti zvinhu zvishanduke kubudikidza nesarudzo ichaitwa nevanhu musi wa30 July.
Muri kukwikwidzana nevanhu vane mapato anga aripo kwenguva yakareba, bato renyu reBuild Zimbabwe ibato idzva, muri kutambirwa sei?
Hati kutambirwa zvakanaka chose. Nyaya iripo ndeyekuti hakusi kureba kwenguva yanga iri bato muno muZimbabwe, nekuti ZANU PF toziva kuti ndo bato the oldest muno muZimbabwe. Asi hapana zvakagadzirisa. Saka izvozvo ndo zvatinotaurira vanhu kuti aiwa hakusi kuti hakusi kukwegura kwebato kunochinja upenyu hwako. Hakusi kukwegura kwebato kunoita kuti vakwanise kugadzira makampani aiwa. Vanhu munofanira kutarisa zvinhu zvakamirirwa nevanhu vari kuda kusarudzwa. Mosarudza avo vanhu vanenge vachapedza nhamo yenyu.
Mamwe mapato ari kuchema nekuti ZEC haisi kubata zvakanaka gadziriro yesarudzo. Imiwo sebato reBuild Zimbabwe, izvi zvamungataura pamusoro pazvo?
Haisi takagara tichizvitaura izvozvo kubvira kwokutanga. Hazvisi zvinhu zviri kutishamisa. Pane zvinhu zviviri. Ukatarisa, pane zvinhu zvinoita kunge zvinenge zvisina kururama, zvinofanira kuchenjererwa. Zvakangofanana nekuti kana iwewo ukaonekwa uchingombundirana nemudzimai wemunhu, zvinonzi hapane chiri kuitika, handiti. Saka pane kumbundirana kunoita vezeki nehurumende neZANU PF kusina kururama. Saka chero vanhu vakati hapana zvinenge zvichiitika, tinongori kunongori kungombundirana, asi zvinenge izvozvo hazvigamuchiriki. Kwozoita zvinhu zvinoonekwa kunyatsoona kuti izvi hazvina kururama, munoza kubvira kwokutanga. Panyaya yemuchiri kurangarira pakaita maregistration centers aya, kuti pakaitwa maregistration centers mashoma kuitira kuti zviite kunge zvakaoma sitere kuregista, ndobva pazoitwa maregistration centers akawanda. Vanhu vatofunga izvozvo kuti zvinhu zvokuregista izvi zvinonetsa. Tikabva ikoko tikazoenda kunyaya izvo dzemaballot boxes, tikaenda kunyaya even yevoters roll, yekuti nguva yenomination tanga tisina mavoters roll. Saka zvinhu zvachina izvozvo munoziva kuti chero vakazoziita kunge vazvigadzira, Zina jina zino kugadzirwa after the fact. Zino kugadzirwa. Nyaya jina yato taika kudara. Advantage. Yato yoye kuzahani kudara. Saka ya pande zimu zimu zaka wanda zikurusa. Zirugituka zirait. Makaona mapulisa achi vota. Mapulisa wafota kuburuwa yo. Asiwewe sekota. Ah no no no. Apanda zirugituka vandu maruguti mapulisa haku vota. Ah vandu maruguti kukonzira nyonga nyonga muno.
Batu renyu rene urongo wa ere ukupinda omu kwa kwa shatiru kwa na shukitu kwa na mapato haruku nyungita ni mashandro ezeki
isusu batu redu urongo wa dunde kuti munu wese anonzi Mzimbabwe ane mkana wakuti ataure kunyunyuta kwake pamsoro pesu rukiti kaya shikana ajida upina mkwa kwa ngapi nde mkwa kwa kana ajida kunyora kana ajida utawara sisa nduku utawara ishi kana ajida kujisa pa social media munu wese wa Mzimbabwe ane kodzero yekuti ataure kusakutsikana kwake nezvinhu zvirikuitika. Saka isusu hatibati munhu hatiti munhu itai chichete kana kuti aiwo zvese zvinhu munhu kana achida kuenda murodi ngaende murodi kana munhu achida kunyora nganyore kana munhu achida kurekota zvinhu zvaanisa pa social media ngaise achitaura iye kusakutsikana kwake nezvirikuitika.
Vamwe vari kuchema nenyaya yekuwana mari yekutsvakisa rutsigiro kana yatingati campaign. Imi muri kuzvikwanisa sei?
Nyaya iripo ndeyekuti munhu wese ari mu situation iyoyo hakuna munhu asiri situation iyoyo. Tinoziva kuti vanhu vakaitwa kuti vave varombo kuti vasakwanise kuve kutsigira zvavanoda. Saka muchizoona vanhu vachinzikana vanhu vakauya vezanu vakauya nezvimasupa zviya zviya vanhu vanomanyirako kana kuti vanhu vakauya nezvimatishet vanhu vanomanyirako nezvimwe zvakadaro. Nyaya iripo munyika munomu yakataurwa gore rakapera naPrisca Mfumira yekuti 72.5% vevanhu vemunyika munomu vanorarama muurombo hunotyisa.
Mutungamiri webato Rebuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vachitaura naJunga Kandemiri weStudio 7 vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kunyange hazvo sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC riri kuti ragadzirira zvose zvinodiwa kuti zviitwe musarudzo uye richiti rinotarisira kuti dzinenge dzakachena, sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti vanhu vakawanda munyika havachina chivimbo nesangano reZEC. ZESIN inoti ongororo yayakaita iri kuratidza kuti vanhu vakawanda vari kushishikana zvikuru nekugunun'una kuri kuita mapato anopikisa nezvekubatwa kwesarudzo, kugadzirwa kwegwaro rekuvhotesa zvikuru remutungamiri wenyika nezvimwe. Mapato mazhinji anopikisa anoti ZEC yarasa pembe ichibva yabatana neZANU-PF mukufambisa sarudzo. Asi ZANU-PF inoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Mukuzeya nezvegadziriro resarudzo iyi, Tabata mumwe komishina weZEC vaqobani moyo kuti tinzwe divi ravo.
Commission yakutanga kuendesa material yese inofanira kuenda kuma provincial offices and commission yatotenga zvose zvinodiwa musarudzo. Tatanga kuti isa matende kwati chaita ma polling station at outside ma schools tichikutrena kuti ma polling agents ama party kuita kuti vanyatoziva kuti basa ravo nderechii musi weelection day.
Tanzwa kuti mamwe mapepa ekuvhotesa atoenda kune dzimwe nzvimbo, icho kwadere?
Mapepa ari kuenda kuma provincial centers ndokwaanochengetwa for each province. Kana akubva ipapo ndokwatinodana ma polling agents ema political parties kuti atakuendesa mapepa ari kubva ku provincial command center kuma kuma polling station. Ndokwaanoona kuti mapepa akadai aendeswa kunzvimbo yakadai vachiona kuti manhamba zvakadai maserial number akaenda munzvimbo yakadai. Asi kana vemaprinters edu vekufidelity printers vakapedza province kuprinta, tinobva tati ngavaendese ikoko vachienda vane security yemapurisa nesecurity yezeki. Izvi tinoitira kuti tichaite maproblems ekuti kwosvika zuva rokuvhota tisati taendesa material yakakwana kuma provinces. Nenyaya yekuti neFriday tiri kuita deployment yomunhu wese ari kuenda kunovhotesa, tichiendesa futi material yese ichishandiswa kunovhotesa.
Pane gwaro rabuditswawo nhasi neZESIN iri kuti iyo vanhu vamwe vanhu vakati wandei munyika vanenge vasina chivimbo neZEC kuti ingabate sarudzo zvakanaka samutongi gava. Munoti kudii nemashoko aya?
anitati ndaiona ripoti yacho asi tinoona kuti kune mabato mamwe ari kuita commission as an agenda for their campaign. Saka vanhu vakawanda vanogona kunge vachiteverera maparties iwavo vasina kunyatsoongorora kuti commission iri kuita here chaiye chaivo basa ravo.
Komishina weZEC Dr. Qovani Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Munhau dzedu dzemitambo, mutungamiri mutsva weZimbabwe Women's Soccer League Muzvare Barbara Chikosi vari kuda kuti nhabvu yevanhukadzi itambwe muzvikoro senzira yekutsvaga tarenda iro ravanoti rapwa mumutambo uyu. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Muzvare Chikosi vanoti vari kushushikana nekushayikwa kwetarenda idzva munhabvu yevanhukadzi sezvo mumutambo uyu usisina midzi mune vechidiki. Muzvare Chikosi vanoti nhabvu iyi inofanirwa kutambwa muzvikoro senzira yekusimudzira mutambo uyu mune vechidiki.
Ministry of Education kudai yakwanisa kuti bhora revakadzi tambwe kubva kumuprimary kusvika kumasecondary school. I think bhora rinowana manew talent vanokwanisa kuzotamba munational squad.
Muzvare Chikosi vanoti muzvikoro ndimo mune ramangwana rakasimba, kwete mumutambo wenhabvu chete asi mumitambo yese, vachiti ivo vari kutarisira kuita musangano negurukota redzidzo yevechidiki vapowo mavhima kuti vasimudzire nyaya yavo. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge tournament director weZimbabwe Open Golf Tournament vaMichael Mahachi vasimudzirawo chichemo chekuti mutambo wegorofu uendeswewo zvekare muzvikoro.
Tinofanira kutora mutambo wegolf kuzvikoro zvedu, nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka. So ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegolf sekutorwa kwavanoita mitambo yenhabvu.
Asi vamavhima vanovimbisa kuti nyaya dzemitambo muzvikoro dzichagadziriswa vachiwedzera ivo kuti vane urongwa hwavanawo kare.
Saka tiri kuda kuti zvinhu zvakaita semasporting disciplines tidevelope matalents evana atinenge taidentify. Chikoro chega chega chinofanira kunge chiine enough sporting facility. Sporting yacho iri part of the syllabus.
Muzvare Chikosi vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushayikwa kwemakambani anoisa mari munhabvu yevanhukadzi, vachiti ivo zvikwata zviri kuomerwa nekushandisa mari yavo yemuhomwe.
Maclubs vedu vari kuchema vari kudawo sponsorship kuti ndisi vakwanisa kutamba bhora, ende bhora rakaiwa namasponsors. I think rinobudirira kufura zvariri. Ezvino izvi vari kutobusa mari dzemuhomwe dzavo kuti vabarise maclubs kuti bhora racho rinenge ritambwe. Saka masponsors vakapindwa vecorporate world, I think zvinobatsira mune nzira yakakura.
Zvimwe zvezvikwata izvi zviri kutadza kutamba kana kupedza mitambo yazvo yese kupera kwemwaka nenyaya dzemari. Asi Muzvare Chikosi vane rimwe basa guru rekuedza kuti chikwata chenyika chevanhukadzi chevaMighty Warriors chibatwe zvakanaka zvichitevera kuchema kwaita vatambi vacho apo vaive mukamba. Rimwe gore vakambochema vadyiswa matemba aive akakwatiswa kwemazuva akati wandei apo vaigadzirira mutambo mukuru. Muzvare Chikosi avo vanozivikanwa nerimwe zita rekuti Amai Red Rose vanozivikanwa zvekare semurongi wemagungano evaridzi vemimhanzi vemuno nevekune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo muZimbabwe uye musakanganwe gakava rezvematongerwo enyika nhasi riri kutepfenyurwa neVOA neZTN. Kana mchida upinda mchirongwa ichi, kana o kutumira mashoko kustudio 7, shantisai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Sezo, nguwaedi apera, regaiti mbotari samsure na osu akare. Mutungamiru MDC Alliance, vaneoso nchamisa, vano tivacha kunda Zanu PF Musarudzo. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanoita slogan yebato vachivhura chirongwa chehurumende. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Doksi Amina Ntungamili Nkomo munaudze isiNdebele musakangano echirongwa chedu mangwanani na 6 a.m.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 25 kuNtulikazi 2018 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
It's clear that we have a ZEC that is biased. We have a ZEC that has lost the confidence and trust of the people of Zimbabwe.
Kusegcekeni ukuthi iZEC ayithembekanga. iZEC ngunompembe oselahle khatshana impembe wakhetha ukubambana leqembu lika ED. Okuyikho ukwenza uMnangagwa engakhalazi.
Umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kabasoze baphume kukhetho lanxa nje iZimbabwe Electoral Commission ingakalungisisi konke abakhala ngakho. Amapolisa avimba umhlangano webandla leMthwakazi Republic Party kobulawayo. Njalo lamhlanje iStudio 7 kulive talk izamanyana lohlelo lweVOA Straight Talk Africa olwenzelwa eZimbabwe eHarare, lapho umhleli walolu hlelo uShaka Sali azalawula inkulumo mpikiswano yabancintisa kukhetho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa iZimbabwe Electoral Commission ingakalungisisi zonke izikhalazo zabo, bazangena kulolu khetho njalo kabala kuthandabuza ukuthi bazanqoba. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe esigodleni sebandla le-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eMorgan Tsvangirai House eHarare, lapho inkokheli yamabandla wonke aku-MDC Alliance avumelane ukuqhubeka incintisa kukhetho lwalonyaka. Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva kwalowo mhlangano omkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthe sebecabange ukuncintisa kukhetho lanxa iZEC yehlulekile ukulungiselela ukhetho olukhululekileyo.
It's clear that we have a ZEC that is biased. We have a ZEC that has lost the confidence and trust of the people of Zimbabwe.
Kusegcekeni ukuthi iZEC ayithembekanga. iZEC ngunompembe oselahle khatshana impembe wakhetha ukubambana leqembu lika ED. Okuyikho ukwenza uMnangagwa engakhalazi ngamalungiselelo eZEC ngenxa yokuthi unompembe lo usedlalela iqembu lakhe. Ngalokho thina sesivumelene ukuthi sibehlule bobabili iZEC loMnangagwa. Ngokubuya ngobunengi bethu sincintise sibancitshe ithuba lobuqili.
Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqhakathekile ukuba iMDC Alliance incintise ukhetho lonyaka laloba inkundla yokhetho ikhanya ingalingananga.
Lakho nxa singahanga kuma elections siyabe sincitshe abantu beZimbabwe ithuba lokuthi balwisane lobuqili bezanu PF babehlule. sikhulumisana labantu abaningi kakhulu bathi ukuthi hayi thina lo nyaka sizavota ngobuningi bethu obukhulu kakhulu kwenzela ukuthi lanxa izalo PF ingazama ukuqila ubuqili bayo bungasebenzi.
Osakhulayo uPatience Ngungu uveze ukuphatheka kubi ngalesi sinqumo sokuqhubeka ngokhetho nxa izekhi inginompembe oyamele kwelinye icele.
Isinqumo lesi sithethe ngu-advocate Nelson Chamisa amboni kuyisinqumo esilungile kade engasiyenzi ukuthi ishuwa avumele ukuqhubekela phambili ngama-elections engazange abona ama-electrical reforms engazange wabona ukuthi kwenzakala nezekhi.
Umnumzana Simbarashe Maringosi Sakamuse Harare na uthi uChamisa uqondile ngokuthi baqhubeke bengena kulelo khetho.
UChamisa kumele aqhubekele phambili ngokhetho sibili ngoba abantu beZimbabwe sebekhathele sebediniwe ngokumelela inguquko. Sifuna inguquko, sifuna ukuvota sikhiphe phela umnangagwa lo ahambe, sesidiniwe sesikhathele.
UChamisa uke wathi akusoze kube lokhetho nxa izekhi ngohlileyo ulungisisa izikhalazo zabo njengamabandla aphikisayo ezinye ukuphumela egcekeni uZulu ukuthi amaphepha ebhaloti alotshelwa ngapi agcinwa ngapi njalo lokupha ababandla onke ithuba lokuthi babone amaphepha la elotshwa. Inkokheli ye-MDC Alliance ithi lumanyano usilungiselele indlela eziningi zokuveza ubuqili obuzasetshenziswa iZanu PF ngakho-ke lizenelisa ukuthi lo buqili bungaphambanisi impumela yalolu khetho. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Kunjalo nje bekuyisiphithiphithi elokitshini lenkulumane lamhlanje amalunga e-MDC Alliance ekhankasela ukhetho kubika ubathabele Masuku ekobulawayo.
Oncintisa ekhethweni owe-MDC Alliance, umnumzana Kucaca Phulu, odinga ukukhethwa ukumela inkulumane edale lephalamende, ukhatshwe ngabomanyano wakhe emzini wenkulumane bekhankasa ngezimota belungiselela ukhetho. Uphulu isizalwane senkulumane njalo ligqwetha elaliphatheke kakhulu ekulotshweni kwesisekelo sombuso welizwe ngesikhathi sikahulumende womanyano.
Mina ngingukaca ivumile Phulu. Ngicela ivoti yenu mhlaka 3 July 2018. Engifuna ukulenzela khona abantu benkulumane ukuthi ngiyazinikela ukubana lingithume ngilisebenzele. I am available ukuthi ngilincedise. Ngikhulele khonapha enkulumane, ngifuna ukuya e-House of Assembly ngilimele njengo-MP wenu wenkulumane.
Omunye wabasekeli bakaphulu umnumzana Jabulani Ndlovu umchaze njengomuntu othembisa abantu imisebenzi lokuletha inguquko lemfundo esigabeni.
Phezulu lapha enkuluma sikhangelelena ukuthi yena uzasilungisela yonke into. Into azasilungisela lapha usithembisa nemisebenzi e-recreation yabantwana emaklinika, uthembisa ukuthi uzasilungisela amaklinika.
Umzana Sonny Phiri umsekeli kamgcini sihlalo we-PDP uthi uphulu ligqwetha elikwaziyo ukuphatha abantu njalo elilolwazi ngezomthetho.
Emelela abantu isikhathi eside plus ngo-2013 uma kuyenza i-constitution yeZimbabwe entsha he was part of it, omunye umuntu owayencedisa ebhala. So-ke ulakho ubantu abe ngumuntu ozabasiza abantu ngoba uyakwazi especially yabona into ezinye ngokugcina abantu abadala agcina ngohulumende owezani.
Elinye lamalunga womanyano we-MDC Alliance emele iphumula ku-Ward 17 unkosikazi Sikhululekile Moyo usuke kwesakhe isigaba ezobambana lenkulumane etshengisa ukuthi i-alliance ayikho esigabeni esisodwa.
Ngiyikhandidethi ye-council ku-Ward 17 ephumula, ngibuye lapha enkulumane ngizoxhasa ukucaca phulu njengememba ye-alliance. Ngiyakwazi ukuthi i-alliance ilama-partners hlanganisa ama-political parties.
Omunye wabomama abaphatheke kulo mkhankaso unkosikazi Saziso Chikuse uncoma uphulu ngokuthi ngumuntu ongaletha inguquko.
Thina lapha sikhankasela ubaba uNelson Chamisa ikakhulu MP wethu ubaba uCaca Phulu. He's just a professional lawyer. Izinto zonke zizahamba kahle zisihluphayo, indaba zabantwana abangalamabhethi, indaba zabantu abadubekayo abathathela izindlu, hamba nobaba uJele, hamba nobaba uRafa Moyo, hamba nobaba uSolomon Mguni kuwa 23 ukuthi into zonke zibe lenguquko.
Umanyano we-MDC Alliance ubunjwa ngamabandla ayisikhombisa ukhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa njalo uthi ukhangelele ukunqoba ekhetheni oluzayo. Abadala bakhulumele Studio 7 bathi bafuna ontanga ukuthi labo bake bathole ithuba lokubusa abadala bayephumula. Izakhamuzi zenkulumane zithi kusukela ngomnyaka ka-1980 azizange zibone uhulumende esenza lutho njalo sebeze beguga abaningi kulokhu kusebenza abadala bengathathi amapensheni. Ngakho-ke sokumele abadala bededele ontanga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Namhlanje uhlelo lwe-Life Talk oluvame ukuba lihola eligcweleyo luza kuba imizuzu engamachumi amathathu kuphela. Ngemva kwalokho sizamanyana kuhlelo lwe-VOA Straight Talk Africa olwenzelwa eHarare lapho uShaka Sali we-Voice of America azabambisana khona loRuveneko Parirenyatwa omsakazo weZimbabwe Television Network belawula inkulumo-mpikiswano yabancintisa kukhetho lokudinga umongameli. Intatheli zindaba yethu uChris Gande weStudio 7 useZimbabwe okwamanje. Ngwenya, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Ntunga, kunjani?
Hayi, siyaphila. Uthi nomqando khona ngapha?
Hayi, kungani sokukhudumana.
Ah, kungcono. Akusitshele ngenkulumo mpikiswano ye Studio 7 le VOA Voice of America le Zimbabwe Television Network le kuhamba njani khona ngapha?
Hayi, kukhanya kuhamba kahle okwakathesi kodwa ke akade benxusiwe abakhokhela amabandla uMongameli Emmerson Mnangagwa loMnumzana Nelson Chamisa. Abayanga ukuthi bayephikisana lapha bathumele abameli babo. I-MDC Alliance yona ithumele uMnumzana Tendai Biti, kwathi iZANU-PF yathumela uMnumzana Chris Mutswangwa. Abanye abakhona njalo nguLove Momaduku we-NCA loMnumzana Nkosana Moyo owe-APA.
Abantu bathini mhlawumbe ekade bekhangelela ukubana uMnangagwa lo Chamisa babekhona kule inkulumo-mpikiswano?
Badanile kakhulu abantu ngalokhu, kodwa ukuphinde kwabadanisa kakhulu kazi ukuthi kuthiwe kona nxa ufuna ukuthi uye bukela ulalele ingxoxo-mpikiswano le kumele uhlawule i-$10 emnyango, okusekwazondisa kakhulu abaningi besithi bona ngizahlawula ngapha labakade sibakhangelele bengekho njani. Kodwa ke hayi, bakhona abangenileyo abazokhangela.
Ngubani kahle kahle ophumele sinqumo lesi ngwenya? Ungathi abantu beswela imali yokuthenga ichukela, into ezimqoka empilweni yabo, shiwa bethola imali yokuyangena ku-debate?
Angazi kahle Ntunga, but engikwaziyo ukuthi inhlanganiso le eZimbabwe Television Network inhlanganiso entsha ekamabonakude, mfakazi kamabonakude, yiyo esiqhasane layo. Nge-VOA mbono ngani yibo, ngoba thina basinxuse njenge-VOA ukuthi sizophatheka nje ekubeni laba abathiwa ngesilungu ngama-moderator. So kuningi lokhu kukhanya yibo laba abe-ZTN abaqoshwe khona lokho.
Yimihlolo kaJosephina le. Siyabonga sithi.
Hayi, sibongile Ntunga, ube lelanga elihle, lathi sizaba nobusuku obuhle ngapha njengoba selihlile.
Ah, kube njalo la kuwe bhuti omdala, siyabonga.
Hayi, lathi sibongile.
Aha, uChris Gande yintatheli zindaba yeStudio 7 useZimbabwe okwamanje ulande indaba zokhetho. Amapolisa akoBulawayo lamhlanje avimbe ibandla leMthwakazi Republic Party ukwenza umhlangano walo eLarge City Hall lanxanje leli bandla belilemvumo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amapolisa akade ehlome ephelele langezimota zamanzi ababayo avimbe abebandla leMthwakazi Republic Party ukuba baqhube umhlangano wabo wokwethula emphakathini amalunga azabamela kukhetho lwalonyaka. Esola lesi senzo umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi lokhu uveza ukuba uncindezelo lokhe luqhubeka lokhetho lwalonyaka kalusoze lwaba ngolukhululekileyo.
Silapha nje silande umhlangano wethu okumele uqale ngo-12 o'clock uphela ngo-4. Manje siyamangala amapholisa ngoba sekugcwele lapha ayasivimba athi iHarare ithe singayenzi umhlangano lo, kodwa sikhuluma kanje siphethe i-clearance lethu esiphiweyo amapholisa.
Umsekeli kaMoyo unkosazana Praise Yangulube uveze ukudana kwakhe.
Ukumiswa komhlangano lowo akukho emthethweni futhi kuyabonakalisa ukuthi kwenziwa ngabomo ngabantu abangayithandiyo iphathi ye-MRP abangamapholisa ubabasilwisayo bona bengakomthetho.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi okwehlele abemthwakazi Republic Party.
Lokhu kuyatshengisa ukuthi akwenziwanga ngababakile kuyizida zeMatebele Land, obvious abantu abesozibere abayiba ababemise khonoko. Then ubusuzibuza ukuthi uma bevimba khonoko ngoba kamboni into embi, kanti i-constitution yelizwe lethu kube lama-provincial parliament and laba bakhuluma nge-province, so kamboni icala adabe lenzile.
Isakhamuzi sakobulawayo obeze emhlanganweni lo umnumzana Mlamuleli Ncube usole kakhulu ucuku lwamapholisa.
Thina sibuye silanda umhlangano weMthwakazi Republic Party obhukiweyo osemthethweni, siphiwe imvumo ngumthetho waleli lizwe. Sihlezi phakathi sebetshintsha ingqondo bathi wena umhlangano wethu akusamela ngigubekele phambili. Isizathu sakhona yisingunde engunde njengakho konke abakwenzileyo from 1980.
Sekusele amalanga amahlanu ukuba iZimbabwe iye ekhethweni lapho ibandla leMthwakazi Republic Party belikhangelele ukwethula amalunga abo edale lephalamende lekhansili kuZulu, kodwa amapholisa abavimba. Abazoqapha ukhetho baseZimbabwe labasuka kwamanye amazwe ngabanye ababone isenzo esibi samapholisa ahlome aphelela njalo unduna Undiweni ubachazele ukusola kwakhe isenzo salamuhla ngesilungu ethi kuhle labo bakubonile. Amalunga aweMthwakazi Republic Party kade ehlabelela ehaya isenzo samapholisa aze asuka isikhathi sokuba ibandla leMthwakazi Republic Party libe seliqedile umhlangano ikhansili isivala iminyango. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu wasePakistan uvotile lamhlanje kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Amapholisa abikwa ebenyakazela ndawana yonke elondoloza ukuthula ngenxa yodlakela oluqhamuke ngaphambilini kwalolu khetho. Umhlangano wezamabhizimusi oqhutshwa inhlanganiso ye-BRICS uqalile lamhlanje eJohannesburg kwele South Africa ele China lele South Africa ekhuthaza ukuthi linhlanganiso iqakathekise ubudlelwano lentuthuko yamazwe e-Africa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ekhuluma emkhosini wokuvulwa kwe-BRICS Business Forum okuyinhlanganiso yakwasomabhizimusi enhlanganisweni ye-BRICS, umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uchaze inhlanganiso yabosomabhizimusi le njengesikhali esiqakatheke kakhulu ekukhuliseni ezokuthengiselana emazweni angamalunga e-BRICS. Ukhuthaza inhlanganiso yabosomabhizimusi laba lamazwe onke e-BRICS ukuthi beqakathekise indlela abangaletha ngazo intuthuko e-Afrika jikelele, ikakhulu kwezokuthengiselana. Uthe izwekazi le-Afrika ngumkambo omkhulu kakhulu ongaphathisa kakhulu iphupho le-BRICS kwezokuthengiselana.
As South Africa, we are determined that our engagements within BRICS
and other multilateral platforms.
Njenge South Africa sizimisele ukuthi ubudlelwano bethu le BRICS kufanele buthuthukise ukusebenzelana lentuthuko yezokazi le Africa. I-Africa izwekazi elilamathuba amanengi kulabo abafuna ukusungula amabhizinisi.
Umnumzana Ramaphosa uthi BRICS isiyanelise ukubumba ibhanga esiliboleke osomabhizinisi imali edlula izigidi ezinhlanu zamadola. Ubuye wasola njalo indlela ezokuthengiselana eseziphathwa ngayo emhlabeni jikelele. Wathi le yinto efuna ukuqondiswa inhlanganiso ye-BRICS. Esethula inkulumo yakhe kulomhlangano wabosomabhizinisi, umongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping ukhuthaza amazwe asathuthukayo ukuthi abe leqiniso lokuthi asebenzisa ngokugcweleyo ithuba lezamabhizinisi eliletwa inhlanganiso ye-BRICS.
African countries and the least developed countries in particular to fully involve themselves in international division.
Njenge South Africa sizimisele ukuthi ubudlelwano bethu le BRICS kufanele buthuthukise ukusebenzelana lentuthuko yezokazi le Africa. I-Africa izwekazi elilamathuba amanengi kulabo abafuna ukusungula amabhizinisi.
Umnumzana Jinping ukhuthaza amazwe e-BRICS ukuthi aphikisane lenyathelo lamazwe asesungule impi kwezokuthengiselana ngokwethula imithelo evimbela amanye amazwe ukuwathengisela impahla zawo. Ukhuthaza amazwe e-Afrika ukuthi asebenze gadalala ukubona ukuthi asithola isabelo sawo kuntuthuko yomhlaba jikelele ukuze angasalele emuva. Umnumzana Jinping uthi kudingeka i-BRICS isebenze gadalala ukuthuthukisa ubudlelwano bayo le-Afrika njalo isizwe enhlelweni zokuqeda ubuyanga lendlala kuzokazi. Intatheli yeZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi ilizwe elifana leZimbabwe eliphakathi kokudinga abafuna ukusungula amabhizimusi lilethuba elihle kakhulu nxa lingakhankasela lokho emazweni e-BRICS njengoba vele selilobudlelwano obukhulu le-China le-South Africa.
Ma uhulumende engazama ukuthi ahuge abantu labana be-China ukuthi bazovakasha eZimbabwe, mbona ngathi umnotho ungakhuphuka njalo i-tourism industry ingakhula. Njalo kukhona kunenge in terms of ukuthi ulwazi lwezinto zama-computer, artificial intelligence, big data, mbona ngathi singathola ulwazi oluningi kakhulu emazweni afana labo-India labo-China.
Inhlanganiso ye-BRICS igoqela i-Brazil, Russia, India, China le-South Africa. Kulo mhlangano ozavulwa ngokusemthethweni kusasa, i-South Africa inxuse inkokheli zonke zamazwe e-SADC kanye lezinye ezivela kwezinye ingxenye zezwekazi le-Afrika. Mele Studio 7, Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uChris Gande weStudio 7 uxoxe loncintisa kukhetho lokudinga amakhansila emele ibandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Joseph Ndlovu.
Libathatha njani nina abavela
emadlini? Lebo abasibavela e-diaspora siyababona, but into yabo kade singabazwisisi ngoba asikayizwisisi injongo yabo. Ngoba uhlupho lalapha ekhaya kabalwazi. Kuna sijabulela ukuthi umuntu olapha ekhaya nguye oyazi injongo yethu. Sidubekile okwesikhathi eside njengemthokazi, sibona kade kusenzakala phakathi komphakathi njalokhu kade kusenzakala ebantwini bakithi besibakhangalele locuku ade lukhona. So laba abediaspora asikabazwisisi ngomqoka wabo ukuthi bona isimo sabo bale njongo ngaqiniso kundeni babuye nje uzophambanisa nje abantu.
Bakhona bathi bona laba bavele diaspora bakhanya balemali, yikho ke nxalina lincintisa lilapha lingelamali kulodubo, ungasitela ngodaba lwemali?
Kunjalo sibili. Abantu bediaspora balayo imali ngoba siyakubona okwenzakalayo. Sikhuluma nje ibandla lelikade livele libuza yilo elafundisa abantu indlela engayisiyo ukuthi abantu bayathenga. Ngalekho-ke abantu sokungantiwa sebathatheka ukuthi umuntu bengabona umuntu olemali nguye abamgijimisayo, but okwalo nyaka abantu sebethe enough is enough. Gaba selandaba labo sesikhangeleke ukuthi ngokhetho olukhona yikho kulapho okuzaphuma khona iqiniso, ngoba ngenjongo kamthokazi imthokazi ibuye abantu ukuzovula inkophi.
Bakhona yini abaliphathisa ngemali abavela kudiaspora?
Hhayi, akula. Siyazincedisa nje, bengabe bebalutshwane bayabalwa, but hhatshi, thina njengemthokazi sisukumile, sizimele, siyazincedisa. Sikhangela ukuthi in the near future, ngokuzwa kwethu ubuhlungu esilabo, baza kuba khona abazangena khathesi hayi kasila ngoba siyabona izinto eziningi ngendlela esizenzela ngazo siyazisukumela thina njenge bantwana balapha abathwele nzima abahlukuzekileyo sisebenza izikhwama zethu.
Ye ungasitshela ngamafitshane ukuthi bona laba abavela e-diaspora nxa kuwukuthi enganqoba kukhetho kasoke na waphathisa ngokuvela e-diaspora uyazana labantu abalemali phethi yakho na?
Singathi njengoba sisitsho kathesi asikabi le themba labo le njongo yabo asikwazi inhloso yabo bahlosene kathesi ngoba kade bengacaci sibone sebesiba khona la kuma-posters lapha but abakahlali la bantu phansi bakhulumisana labo even le manifesto yabo asiyazi ukuthi imi kanjani.
Lo ngumnumzana Joseph Ndlovu oyaziwa ngelithi Joe Mafu ozancintisa emele ibandla lemthwakazi Republic Party ubekhuluma lo Chris Gande ngokungemukelwa kuhle kwabavela kwamanye amazwe beyizalwane zeZimbabwe abazencintisa. Iningi labantu lithi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isebenza yeyamele kuhlangothi lwezanu-PF. Le impumela yocwaningo olwenziwe inhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo iZimbabwe Election Support Network namuhla. Inhlanganiso le ithi inani labantu abathi izeki kayisebenzi njengogatsha oluzimeleyo liqonge lisuka kusilinganiso sokulitshumi ekhulwini ngombimbitho lafika kumashumi amabili lanye kulinyanga. Isilinganiso sabantu abakholelwa kuzeki sona sehlile sisuka kumashumi ayisithupha ekhulwini saya kumashumi amahlanu. Ucwaningo lolu lufana lolwenziwe njalo inhlanganiso ye-Afrobarometer ngeviki edlule yona efumane ukuthi uZulu isilinganiso sokungamashumi amathathu lane ekhulwini uthi ikhomishini yezokhetho isebenza ithatha uhlangothi lwezanu-PF. Ingcwethi zithi ukubonakala kwezeki nguZulu ngalindlela yinto engalunganga ezabangela ukuthi inengi lingayikholwa impumela yokhetho nxa amabandla aphikisayo enganqotshwa. Sixoxelo sikomitshi wezeki umnumzana Qhubani Moyo yena othi amabandla aphikisayo yiwo abangela ukuthi abantu babe lembono emibi ngekomishini yakhe ngokuhlala eyigcona.
Sebekuthethe khonokhu bakwenza indikimba yabo eyokukhampena ukuthi nxa besiyabona ama-supporters awo bahle bafike bathi hhayi izeki iyala kwenza lokhu besazi ukuthi into abafuna sizenze zingaphandle komthetho. Ngalokho-ke uZulu omningi okungabe esekela lawo ma-parties azwa kuthiwa ikhomishini isebenza ngendlela ethile kungabe kuyibo abantu abaningi mhlawumbe abakhulume le Zimbabwe Election Support Network labo batsho umbono wabo uvelele ekuthini bazwa mihla yemalanga kukhulunywa kubi ngekhomishini, kukhulunywa kubi ngo-chairman wethu, kukhulunywa kubi ngama-commissioners angomama, kukhulunywa kubi ngamanye ama-commissioners kuze kukhulunywa ngabanye bethembisa ukuthi bazadubula ama-commissioners. Yiyo into ekhona khonapho. Kodwa iqiniso elimqoka eliyaziwa langophezulu ukuthi ikhomishini yona iyenza umsebenzi wayo ngendlela esinikwe ngawo yi-electoral act, the constitution yelizwe.
Kodwa akulihluphi yini lina njengezeki ukuzwa ukuthi abantu abanengi elizweni balibona njengogatsha olusekela ibandla lezanu-PF?
Abantu bayavunyela ukukhuluma imbono yabo ngendlela abafuna ngayo, ngendlela abafuna ukuhambela ngayo. Iqiniso elikhona ukuthi asisebenzelani lezanu-PF, asisibo abantu bezanu-PF, njalo ezanu-PF yona ngokwayo kukhona okunye layo ekade ekufisa kuma-party liaison committees zakwala zathi hayi lokhu akukho emthethweni. So asisoze siyehluleke ukuthi silale ntungamile ngenxa yokuthi ozibani lozibani bakhuluma intando yabo ethile bekhuluma besazi ukuthi bakhuluma amanga ngendlela ikhomishini ekhuluma ngayo esebenza ngayo. Iqiniso elimqoka endichileyo engizaliphinda futhi yikuthi ikhomishini isebenza ngomthetho welizwe. Nxa ekhona obona ngani umthetho welizwe kawulandelwa abantu bayazi ukuthi bahamba ngayo, bahamba enkantolo baye high court baye kuthi hayi izeki ayisebenzi kuhle endaweni ethile langendlela ethile.
UDokotela Qhubani Moyo ngusikomitshi weZimbabwe Electoral Commission. Kulife Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ngendaba zokhetho lona oluza kwenziwa ngomvulo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze lingene kuhlelo. Ukuziphetha ezosoko sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa avimbe umhlangano webandla lemthwakazi eRepublic Party. Kwanele mthwakazo livalelisayo nguntungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.